mapurisa kuti aiwa vakomana vanomwawo vakuvaita mastate witnesses saka varekoda the witness statement from 5 kana kuti vakomana vashanu uyezve in the presence kana kuti paine vavo vanga varipo namukoma chinopfuuka kuti bhabhula yasoina raiti saka nokudaro mapurisa azoendera mberi achiti pane vakomana vaviri vanga vasina vabereki wavo nekuti vakomana vari under 18 years vanofanira kumirirwaza neparents nemubereki kana kuti neguardian muchengeti pane nyaya yavari kufereseta yakanangana nezvavari kutaura kuti pakaitika mhirizhonga kana pakaitika demonstration musi wa 7 february saka mukoma tinopfuukuta vamwe vachizorora kudzimba kwavo pazuva rezoro magotodo ekuwsns anenge ari pabasa
ivo vakomana vanomwe ava vari kutiwo nenyaya iyo vari kuda kuferefetwa yakanatai vari kupomerwa yekuita mhirizhonga
vakomana vanomwe vekualangmiston vari kuramba mhosva iyoyi yanga yavairi kutaurwa yekunzi vakaitika mhirizhonga yavakaparticipate nekambu yavakaona ivo vari kutoti isusu taita zvibvirwawo kusipori tichienda kumba uye vamwe vavo kuri kutaurwa kukopacabana ndiko kwavanokwirira dzimotokari dzokuenda kudzimba kwavo
asi muchiona danho ratorwa nemapurisa iri munoti iwo imi sesangano remagweta
hatingatoti kuwana chikoro kwega tinongozoonawa tega tega kuti zvakamboitika kupi kuti vana vechikoro vanotorwawo at less than 18 years vanotorwawo kuinzwa mutsekende dzakadaiwo kufurufushwa zvakadai zvokuti zvingazotoda kutopindurwa nezimbabwe law of human rights kuti hamuri kuitireiko vanawo ndofunga kuti vana vanga vari supposed kunga vachigadzirira chikoro chavo vachiverenga vachiprepare ramangwana ravo saka zvinotishamisa asi tiri kungoziva kuti ndo macolors vari kutitonga takuzviziva kuti zvokubopa-bopa vanhu ndozvavanoda munozviziva kuti vajob scholar vanga vari muusungwa kubva muna july last year vakazosunungurwa nematare musi wa 14 july havasovega vakawanda vakomana navasikana vanana masarauri vana study bedeva vakawanda vana pasta maori vana mukoma pita mutasa vana magweta vana mukoma dad cota saka tirikungoona kuti ichi chichaiti chekuti vari kutitonga vakutotageta nevana vari kuchikoro
saka vana vazoregwa vachienda kudzimba dzavo here kana kuti vaiswa mumaoko emagweta
mukoma chinopfukutwa vamira variko kumapurisa kusvika vanava vanzi vaende kumba kutora kwandaita faisa vanhu vane mastatements arekodwa vachizonzi vamwe vasara vaviri vagozodzoka kufemi
saka kana vanava vaakunzi mawitness kana kuti zvapupu zvinoreva here kuti mapurisa adomawo vanhu vavari kufungidzirwa ndo vakapara mhosva vakawanikwa nevanavo
hongu tangonzwa pane zita ratanzwa rataurwa kukamba ikoko mukoma chinopfukutwa zavo varibata vatiudza asi tisingangodedi kuzonzi taita jeopardise kana takanganisira mabasa emapurisa regaitiwo ndizvo zvichafamba nekupi tichaona zvichaitika